ndinoka business kaum kandineita saka nekudako kuti tuda kudzokera kubasa ndaendawo kuno nzwisisa nyaya yekuti mashandi vanofanira kunge vachitestwa saka pane kwandanzi nei hama yangu chiendaiwo ikoko ndokwandaenda kulaboratory iri muna Enterprise Road Tokorodi saka ikoko unosvika uchingokiwawo ndaona paine queue ndikajoina saka wajoina queue unosvika paunobhadhara mari $25 kana wabhadhara woenda kurumu unotorwa ropa kutorwa ropa zviya zvesuga izvi zvobaya pachigunwe wobva waita se wotesta hazvitori hazvo nguva unozongomirira maresults ako 24 minutes
vanhu vanga vachiudzwa muchivande here kuti vabuda zvakadii pavatorwa ropa irori
muungana maodedzerwa maresults enyu ipapo ndopanga pachinzi vamwe negative vamwe vachinzi uri chipositive umwe achinzi zviri inconclusive saka ndinewo mwana mukomangwa nandinaye anga achitetwa achida kudzokera kubasa ndopanzi rako ropa zviri zvinenge zviri kunzi hazvisi kunyatsozikamwa nzi uri positive rekana negative saka chiendai kunonzi kusend ends saka chibva ipapa ndobata ndanga kunonzi kusend ends kwacho kwataenda ikoko mosvika kuti moscocure send ends kuti utorwe matest awaya vanoita emunhu aya nepauro vanoita $65 saka ndobata bvisa imwe $65 yekuti atorwe ndobva atwa maswabhaya zvikanzi mozouya mangwana muchinzwa maresults kana manzwa maresults munoenda munotoona maresults acho hamudzokere kusendenzi munoenda pane kwatapiwa kwata tichiende mutown kunozononzwa maresults kuti uri positive here zveshuwashuwa ndo mafambiro azviri kuita indofunga kuti nyaya iyi nekudhura kwazviri kuita kuti kana ukambonzi positive unozonzi enda kusendenzi $90 kana iye $25 yacho yekutabhadhara iwe ina ndiona kuti ndinozvikwanisa kuti kana une vashandi let's say kana kuti 10 $250 ichitambinge tiri mucovid lockdown inowanika kupi
imi semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti imi vemakambani mukwanise kunge muchiti vashandi venyu vadzokere kumabasa
hurumende dai vagadzirisa ipapa nokuti handifunga kuti pane vazhinji vanozvikwanisa zvekubhadhara mari dzakakura idzodzese dai vataka na $5 chaivo kana kuitisa mahara kuti kana paine vari kudzokera kubasa vaive vemakambani mahombai vodzokera votsvakwa masenda anongonotesta mahara zvinoencourage vanhu kuti vaende kunotestwa nekuti ma-$25 nababa kudai hakuna munhu anombodzigona dzakawanda kudaro nekuti unopedzisira wakuenda kuiko kusenenzi wanzi uri positive kana kuti hazvisati zvachasikamwa nzi uri negative here $90 in total inowanikana kuna ani nai misaa takagara mudzimba kudai handifunga kuti zvinobuda zvakaroda kuita hamene nopamwane imwe plan asi hurumende ingaigadzirisa ipapo